Vati pamutongo wavo nhasi masikati muzvare Ruth Moyo varasa chikumbiro chevana vava Mugabe vanoti Bona Mugabe tinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zimba muna chikumi. Muzvari Moyo vapa chikonzero chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwava Mugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zimba asi kuti amai vavo amai Grace Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. Rimwe remagweta ava Chinosi Mangovere avo vakaendesa nyaya kwamambo Zimba vachiti amai Mugabe vakakanganisa nekuviga vamugabe pachivanzu chepamba pavo kwaZimba vapadoni nokwara vati vafadzwa nemutongo wapiwa nedare. Asi gweta revana vavamugabe vafungai chinwa murombo vati havana kufadzwa nemutongo vachiti zvekuti ndiani anokwidza nyaya hazvina basa sezvo mutongo wecustomary law and the local court act uchiti munhu wese anoda anogona kukwidza nyaya kudare repamusoro kana asina kufadzwa nemutongo wamambo.
Mutongo wapamudare ndewekuti dare raona kuti iro mhuri yakaendesa nyaya kudare kwangadai pauya ivo mai Grace Mugabe. Ndinovai kureva kuti izvi isusu masanangure edemutemo vakanyora pachena pasection 24 kuti mumwe nemumwe kana kuti munhu anenge asina kugutsikana nemutongo wachifu anofanira kuya kukoti. Saka dare ratonga zvichitaurawo zvimwe zvakasiyana nezvatinoziva kana zvatinoonawo pamutemo.
Vatinwa murombe vati vachazivisa mhuri yekwava Mugabe kuti vavataurire zvekuita.
Isu tichaudzawo maclients edu tonzwa kuti vanoda kuti tiendere kumberi here nekuti kana papowa mutongo wakafanira uyu maclients edu ane kodzero yekuenda kudare High Court.
Asi vatinwa murombe vabvuma kuti mutongo wanhasi unotsigira mutongo wamambo Zimba wekuti mutumbi wava Mugabe ufukunyurwe. Asi mamwe magweta anoti mutongo uyu unogona kupikiswa mudare repamusoro. Vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvichisimba nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.